ngithemba ukuthi ngisuthi shanu 21 December kwanga kine hurongwa wekuita memorial service ayisanganisira vanhu gumi vakashaya nekuda kweaccident yakaitika yerori regrifio nekombi zvakaitika pasi mambo business center. Saka yanga iri nguva yekuti mhuri dzione kunyaradza.
Ndiani akaronga zvese izvi?
Tinangoti panga pasina nyatsojika kuti aronga ndiani, asi isu sevanga vachiuya vatungamiriri venharaunda takazopihwawo mameseji ekuti kune chirongwa ichi nemusi wechina 20. Saka chamushanga changu vachipatapata zvekuti pakazotangawo programu veruzhinji vanga vakazoziva programu zuva racho, zvinotarisira kuti pamwe ofisi yekuchipinge ya DA ndo yanga yakaunza meseji kunharaunda kuti minister of state vagbaraji ndakaitawo kuchema nemhuri, asi sekuona kwangu zvinhu zvanga zvisina nyatsa kuti fambei zvakanaka ipapo.
Chii chakanetsa panyaya iyi?
Ndinyangotiwo kwakuri kufamba vevazhinji vemhuri dzakashaikirwa vanga vachidawo nguva yakanyatsokwana yekuti vanyatsokuti chirongwa chinyatsokuoneka kuti ndechemhuri tiri kutageta vanhu vakashaikirwa. Uyewo sezvo yanga iri nguva yekunyaradza, vaifanira kunge vakauya vakawandawo ndive machechi akakomberedza nharaunda kuti vauye vaite yatingati kuchenura nharaunda kuti pasarambe pachiita marufu, nekuti nzvimbo iyi nenguva yatinayo yeholiday pane maaccident akawanda ari kuuraya vanhu. Saka vaifanira kunge vakanyanya kuwanda pachiitiko ndive machechi.
Pane vasina kufara nazvo here?
Tingangoti sezvo iri memorial service hatingati pane vasina kufara nazvo. Vazhinji vanhu tinangodai changa chiri chigunguro chekuti zvinhu zvakapiwa nguva shoma shoma, nekuti vanhu vakashaya vanhu vakawanda chaizvo, zvekuti vanhu vaidawo kuti chiitiko chacho chikure changa takaita. Asi nyuto ndedzekuti chakanunuka kutaurirwa vanhu, kunyanya vemhuri ndo vanga vaine nyuto yekuti vaidawo kuti vanyatse kutaurirwa vamwe hama dzavo dzanga dzisipo dzichida kukwanisa kunge dzazorera kuchiitiko, chekuti vanhu vange vakawanda. Asi vazhinji vanenge vachitiwo hurumende yedo zvakanaka, nekuti hurumende peyakazouya papurogiramu iyi vane zvinhu zvavakauyawo nazvo zvekubatsira mhuri dzakashayikirwa, kuchemawo nemhuri.